Waitira kwayo. No reforms. No reforms.
Vashparura chirongwa ichi pamusangano wavaita nevatsigire vavo mumusha unogara veruzhinji muGlenview muHarare nhasi. Vatsvangirai vati bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzose dzichaitwa kudzamara mitemo yose ine chekuita nesarudzo yavandudzwa.
The other problem yatinayo ndeyekuti kana takuya kuelection, the election environment is not free and fair. Tikatarira kumaruva zvaitaurwa namunangagwa kuti tinotinha madzishe nemasabhu kuti nhai vanhu venyu vaende kuelection. Ingabviyo election werei? Tikatarira nyaya yekuti mapurisa masoja vanenge vasiri vachiita vasingaiti basa sebasa. Vanenge vari mushishi yokubira maelection. Tikatarira kana iyo zeki yacho kuti ine mapawa api. Munoona kuti hapana. Rita Makarau, the chairperson of ZEC, did not receive the voters' roll until up to now. How do you then say you are running a free and fair election? The end result inozovapo ndeyekuti the outcome is already predetermined before tatatanga.
Vatiwo bato ravo rakaona zvakakodzera kuti risapinde musarudzo dzemabuy elections dzekutsiva nhengo dzeMDC Renewal Team dzavakadzinga muparamende vachiti zvaiva pachena kuti ZANU-PF yaizoshandisa chikiribidi kuti ikunde musarudzo idzi idzo dzichaitwa musi wa10 Chikumi.
Maita vacancy asi taona kuti tikangoita vacancy chete we could have easily returned this seat without any problem, but takati vataridze kuti even if the city is ours, we shall reclaim it in some certain later stage. For now, we are not going in until reforms. No reforms.
No election.
No reforms.
No election.
Asi murongi wemisangano muzanu PF, vasevhi yakasukuwere vaudza Studio 7 parunhare kuti MDCT yanga yagara ichakundwa musarudzo idzi sezvo vachiti bato ravo riri kutsigirwa nevanhu vakawanda. Vati mashoko avatsvangirai aya ndeemunhu ane bato riri kutya kukundwa musarudzo vachiti MDCT haina zvainokwanisa kuitira vanhu. Vatsvangirai vatiwo chave kudikanwa ndechekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chikwanise kuvhota chero chine chitupa, vachiti mapato anopikisa haasi kukwanisa kuwana gwaro revavhoti pamberi pesarudzo. Vashorawo komisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo vachiti izere vasori vari muchiuto pamwe nemapurisa avanoti akarerekera kudivi reZANU-PF.
Zvimwe zvatinogona kutaura ndezvekuturi kuchembera kuti muno muZimbabwe muve inonzi biometric yakanyanya iyo, kuti chitupa chako chine fingerprint. Handiti toda kuti izvo zvisenzeswe to remove double voting, nokuti vamwe vanhu vanogona kuuya uya nemabhazi kubva kwamutoko kwavambovhota ouya futi vovhotera muno. Handimaona manje.
Vatsvangirai vakurudzirawo veruzhinji kuti varatidzire kusafara kwavo nenyaya yemitemo inobata sarudzo vachiti vachazivisa veruzhinji kuti kuratidzira uku kuchaitwa nemutoo upi kana nguva yacho yakwana. Zvichakadai vatsvangirai vakatarisirwa kuita umwe musangano kumasvingo mukupera kwesvondo kwavakatarisirwa kusimudzira nyaya iyoyi yekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Ngatimire, ngatimire semu. Ngatimire.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Haze oje zamu. Avo vate. Kodaira avo vega. Ha oje zamu.